Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 13 mbudzi 2020. Friday the 13th. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende yoita hurukuro dzemihoro nevashandi vayo. Muzinda weAmerica muZimbabwe unoshora kunyimwa kwemutori wenhau Hopewell Chingono mukana wokubisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vachiri mazana maviri nemakumi mashanu nevashanu 255, asi nezuro vanhu makumi maviri nevapfumbamwe 29 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava makumi maviri nevasere 28 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe, umwe achinzi akadzoka kubva kuBurundi. Muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matanhatu nevashanu 65 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi maviri nevana 24 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu 8,696. Vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine makumi matanhatu 8,060. Hurumende iri kutarisirwa kuita musangano nhasi nevashandi vayo kusanganisira varayiridzi pasi pegungano reNational Joint Negotiating Council. Nyaya inenge iri mudariro ndeyemari yemihoro iyo iri kupa kuti vashandi varamwe mabasa. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa nemusi wechipiri kuti dare remakurukota rainge rawedzera vashandi mari nezvikamu makumi mana kubva muzana. Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reZimbabwe Teachers Association vaRichard Gundani vanoti mari iyi iri kunzi yakawedzerwa nehurumende ishoma zvikuru pane iri kudiwa nevarayiridzi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Unenge wakanangana nekutauraiwo nyaya dziri maringe nekukwidzwa kwemari dzevarayiridzi musangano weNational Joint Negotiating Council. Saka tichitaura kudaro, iwoyo ndiwo musangano unobuda nechibvumirano, kana kuti ndiwo musangano dare guru rinova ndiro rinozoita kuti mari dzakataurwa nehurumende dzatakanzwa dzichitaurwa dzinge dzichizozadzikiswa, dzinge dzichizobhadharwa kana kurega kubhadharwa, zvichienderana nokuti panenge paitwa chibvumirano here.
Asi ka vamwe vaGundani varikuda kuziva kuti chii chaizvo chiri kuitika, nekuti vakatonzwa kagurukota rinoona zvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachitaura ivo kuti hurumende yanga yapa vashandi mari yanga yawedzerwa kusvika pazvikamu makumi mana kubva muzana, kana kuti 40%. Imi moti musangano wanhasi uchataura kuti iyo vhiwa here kana kuti iyo regedzwa, zviri kufamba sei?
Vakawanda vanogona kuvhiringika kuti sei kwakuitwa musangano iyo hurumende yakatotaura. Isu vashandi hatisati tataura. Hurumende yakataura zvainofunga maringe nokukwidzwa kwemari. Isu vashandi hatisati tataura. Saka dare reNational Joint Negotiating Council riri kusangana Friday the 13th ndiro rinoita kuti pazove nechisungo chiri pamutemo chinozonzi icho. Izvi ndo zvichazoitika. Idzi ndidzo mari dzinenge dzichizopiwa varairidzi nevamwe vashandi vehurumende. Hazvigoni kunge zvichingoitika kana kwataura divi rimwe chete chete. Saka iko zvino kwangotaura divi rimwe chete rehurumende ndo zvakanzwika neruzhinji rwevanhu. Asi isusu vashandi tine kodzero yekuti titaurewo musangano uyu. Tichidzingirirana nenyaya yedu yokuti tinoda mari yedu yatakataura.
Ii mari yamuri kuda vagunda?
Iri padimand yedu inosvika kuma 520 US dollars. Saka musangano wemanegotiations. Isu tine zvedu zvatinotaura, hurumende vane zvavo zvatino zvavanotaura. Asi manegotiations anobvira kuti vanhu vanotsvaga kuti vawane pavanosangana panofadza mativi.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reZimta vaRichard Gundani vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro rimwe zvesangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti harina charinotarisira kubuda mumusangano uyu. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vanoti dene hurumende yange ichida kugadzirisa nyaya iyi yaiita musangano wechimbi chimbi nevashandi kwete neApex Council.
Nasi neFriday kune musangano we National Joint Negotiation Council kana kuti musangano uripo between Apex Council ne watungamiri wehurumende. Hationi zvinganyanyo chinja zvikuru pamusangano uriko nhasi uno weApex Council.
Sei muchidaro, hurumende haisi kuedza kugadzirisa nyaya dzemihoro yenyu here?
Government yakatotaura zvichitevera musangano wecabinet kuti vakapa varairidzi 40% salary increase ne 10% risk allowance. Hationi pachizonyanya kuva nomutsauko nezvakataurwa izvi nezvichabuda nhasi uno. Asi chatinongoda kuyambira ndechokuti Apex Council hausiwo musangano watanga tichifunga kuti ungaitwa ungapedza jangwa ari muzvikoro.
Zvekare Dr. Joe, sei muchidaro, Apex Council haisi kuedzawo here kubatsira kuti zvichemo zvenyu zvigadziriswe?
Nokuti Apex Council ina vangu watungamiri vasinei neincapacitation iriko wakaita sana Alexander nana Dzatsunga. Havana mamembers ari incapacitation.
Saka imi sevarairidzi manga muchifunga kuti modini?
Isu tatifunga kuti musangano ungada chimbi chimbi, musangano uripo pakati pevatungamiri veUnited Front nevamiriri vehurumende, kana zvichida nevamiriri vavabereki, nokuti vabereki vanhu vashushika navo, nokuti uku vakabhadhara mafees vana havasiri kudzidza. Tese toda kuti tiite muonera pamwe kuti vana zvikoro zvingavhurika sei varairidzi vapamidzirawo mari. Asi hurumende tinoona isingadi musangano wakadai, inoda musangano wainoita neApex Council. Asi Apex Council zvatinoziva ndeyekuti mandate yeyo yakaexpire kudhara, uye zveApex Council yakazvitransforma into a confederation. Confederation inenge yafana kuita misangano kuna na tripartite negotiation ichiita nehurumende nebusiness nemaemployees. Saka apa tiri kuona sokuti pana mateya, but zvisinei isu hatina basa nazvo. Of course tine vamwe vari muUnited Front vanoti gumbo rimwe riri muUnited Front, rimwe riko Apex Council. Kana musangano uyu wanhasi ukakwanisa kuunza 520 tichavairumbidza, kunyange zvavo vasisina mandate yavo yakaexpire. Tinorumbidza vano Apex Council kuti vagona vaunza 520 yataitambira mugore ra2018 ikazorujiswa kusvika paUS 40 by September 2020.
Ko kana zvikatadza moita sei?
Isu seUnited Front tinoenda kuvarairidzi vanovati vakatituma, tovataura kuti zvavakatituma hazvina kubuda, uyezve vanoda kutiite sei. And mafungiro edu ndeyekuti as long as vasina kukapasitetiwa muzvikoro mucharamba musina varairidzi, nokuti havanawo mari yokuti vaende. Taifunga kuti hurumende yaifanira kuopena dialogue ichiona kuti kubva next week mapracticals anenge akutonyorwa muzvikoro. Saka zvinoreva kuti munoda agent solution solution. Asi urumende inoradza kuti haidi urgent solution. Inotoda kuti chimbangambanga kumanikidza varairidzi kuti vadzokere. Asi hatinoziva kuti hapana zvikuru chinobuda pakumanikidzwa. Isuo kwatiri tiri nhumwa. Zvatinenge taudzwa navarairidzi vatinotungamira ndo zvatinoita. Saka takamirira kuti tione kuti nhasi kunobudei. Kwabudawo zvakanaka here? Kana zvabuda zvakanaka zvinosvika pa 520 tinorumbidza. Asi tinopokana kuti pachabuda zvakanaka.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vari parinhare kumasvingo neStudio 7. Chitevera kunyimwa kwemutori wenhau Hopewell Chingono mukana wokubisa mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba kwake muzinda weAmerica muZimbabwe wanyora paTwitter pao uchiti izvi zvinofanira kutambudza zvikuru zvizvarwa zveZimbabwe sezvo bumbiro remutemo richitaura kuti munhu haana mhosva kusvika atongwa akawanikwa aine mhosva izvo zvisati zvaitika kuna Chingono. Ukuo sangano re Human Rights Watch rinoti zvirikuitwa nehurumende nematare edzimhosva zvinokonzera kuti vatori venhau vatye kuita basa ravo nemazvo. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica Vadewa Mavinga vanoti hurumende inofanirwa kukudza basa riri kuitwa naChingono mukubudisa pachena nyaya dzeuori kwete kumusunga nokumushungurudza. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa.
Zviri kuitika kuna vaHopewell Chingono zvekuramba vachingosungwa vachivharirwa kuchikurubhi uyezve vachinyimwa mukana wekubisa mari yechibatiso kumatare edzimhosva. Kushungurudzwa hazvifaniri kunge zvichiitika. Vachingono munyori wenhau, munhu anga achifumura uori huri pamusoro-soro nemhando inofadza zvikuru yaifanira kuti iremekedzwe.
Sei Chingono achiramba achisungwa?
Zvinoita sekuti hurumende iri kuda kuvhundutsira vanyori vese kuti vatye kuti vasakwanise kutaura nyaya dzeuori muZimbabwe. Vachingono igamba rinofanira kuti riremekedzwe nekuti vanga vachifumura uori vachiedza kuti tiwane kuti Zimbabwe ingasimudzirwa sei.
Asi sokuona kwenyu matare edzimhosva ari kubata nyaya iyi zvakanaka hawo.
Zviri kuitwa nematare edzimhosva kushungurudza nekutyora kodzero dzavo. Isu vemasangano akazvimirira ekodzero dzevanhu seHuman Rights Watch hatityi kutaura kuti tinozvisvora zvikuru sei zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe. Zvinhu zvinosvibisa zita renyika, zvinhu zvinokanganisa chimiro chenyika yeZimbabwe pasi rose.
Abo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica Vadewa Mavinga vari parunhare kuLondon kuUK neStudio 7. Imwe nyanzvi imwe zveutano inoti kukwira kweuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 mudunhu reBulawayo kunoratidza kuti dunhu iri rinogona kunge riine vanhu vakawanda chose vatova nechirwere ichi. Dr. Matthew Nyashanu, avo vanodzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain, vanoti nekuda kwekuti dunhu iri ratove dunhu rine dambudziko hombe, hurumende inofanirwa kunge yatozivisa nezvematanho airi kutora mukuedza kumisa kupararira kwechirwere ichi. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naDr. Nyashanu pamusoro penyaya iyi.
Kubatwa kuri kuitwa vanhu nechirwere cheCOVID-19 muBulawayo kuri kutiratidza kuti kune vanhu vakati wandei vari muBulawayo vanenge vaine chirwere ichi. Izvi zvinhu hazvisi zvitsva zvichiitika munyaya yeCOVID-19. Zvinhu zvinenge zvichitiratidza kuti ndo yatingati it's an area of high prevalence. Saka pane zvinhu zvinenge zvichisungirwa kuitwa nehurumende kuti inge ichidzivirira vanhu kuti vasange vachibatwa nechirwere ichi vakawanda. Naizvozvo ndo kunhu kunenge kuchifana kuitwa enforced anonzi measures to control COVID-19. Zvinhu zvakaita sekusiya mukaha, zvinhu zvakaita sekupfeka mamaski nezvinhu zvakaitawo zveku kuti panounganwa paya paya vanhu vasanyanyisa kunge vachiungana. Vanokwanisawo kuita iya inonzi temporary lockdown kuBulawayo uko, kuti vaone kuti chirwere ichi chaderera pasi, nekuti chiri kungowanikwa panzvimbo imwe chete chete. Saka zvinenge zvakuda kuti vese avo vane chirwere vange vachitsvagwa, voonekwa, uye zvionekwa kuti havasi kusangana neveruzhinji.
Tiri kuonawo Dr. Nyashanu kuti vanhu vari kufawo pano nepapo, zvikuru kudunhu iro ramataura reUlawayo iroro. Zviri kuratidza chiizvi?
Zviri kuitika apa wakandimire kuti takuwana vanhu vachifa apo nepapo. Zvinoratidza zvitiri kuona kuBulawayo kuti pane vanhu vaakubatwa nechirwere. Saka izvi zvinhu zvinenge zvaakuratidza kuti pane pamwe pane imwe nzvimbo yatingati yava neinonzi spiking yedisease. Saka ndoo nzvimbo dzinenge dzichifanira kunge dzaakuonekwa nehurumende kuti ndepapi pane spiking, vanhu vobva vaonekwa kuti vaitwa kwarantini here, vanhu vatestwa here, vese vawanikwa vaine chirwere vobva vaita self quarantine kuti vange vachidzivirira kuti chirwere chisatapukira kune hama dzavo dzimwe dzingange dzine mamwe machronic conditions akafanana nediabetes kana kuti nehigh blood pressure. Saka iye zvino zvatiri kuona kufa kuri kuita vanhu uku zvaakutoreva kuti kune vanhu vazhinji vari kufamba vaine chirwere. Saka panenge paakuda maefforts futi ekuti vanhu ngavatestwe, vanhu ngavakwanise kunge vachiti avo vanenge vaonekwa vaine chirwere vanobva vaita self isolate. Kana vachiita self isolate, vasasanganawo nevanhu vakura avo vanokwanisa kunge vachizobatwa nechirwere chichizovakurira.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Matthew Nyashanu vari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zimlife.com rinoti mudzimai wekuChivhu anonzi akauraya vana vake vana nekuvacheka nebanga nemusi wechipiri ane pamuviri pane mwedzi mitanhatu. Emelda Marazani, uyo ane makore makumi maviri nemapfumbamwe, ari muchipatara cheChivhu General Hospital maari kurapiwa mushure mekunwa muchetura apedza kuuraya vana vake. Zimbabwe Independent rinoti kusungwa nekutongwa kwevakambomiswa kuve mutungamiri weZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietta Rushwaya kuri kubudisa pachena kutengwa nekutengeswa zvisiri pamutemo kwegoridhe munyika, pamwe chete nevakuru vakuru vane hukama neZANU PF vari mubhizinisi iri, vane hukama hwakasimba nemapazi ane chekuita nekuchengetedzwa kwezvicherwa munyika anosanganisira Zimbabwe Republic Police, Central Intelligence Organization, Zimbabwe National Army neReserve Bank of Zimbabwe. Herald rine nyaya yokushaya nezuro musi wechina kwevaimbo vemutungamiri weGhana vaJerry Rawlings. VaRawlings vakatonga Ghana kubva muna 1981 kusvika muna 2001 vakange vave nemakore makumi manomwe nematatu. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
PaStudio 7 apo ndoda kukwazisapo ndini wenyu ndiripo pachipinge pamaronga. Sarudzo dzevakuamerica dzisukema zvakanaka, dzisukema zvakanaka. Ko vaakutemerwa naani masanctions ivo? Taakuvatemera masanctions seZANU PF. Tovapawo here masanctions? Ndatenda zvangu.
Ini ndinoitwawo Melania, ndiri kuSouth Africa. Ndinongochemawo kuti vamunangagwa ngavahwisisewo maticha. Vana vechikoro vaende kuchikoro, vana vanosvika ipiko vakagara? Vana vachadzidzi here? Vamunangagwa sei vachiomesa mwoyo kudaro? Vamunangagwa ngavanzwisise zvichemo zvematicha. Vana vedu vogara here pasi vasingaendi kuchikoro? Vanoendawo kuchikoro rini? Sei munangagwa asingahwi chemo zvevana?
vakadiko vateriri navashamarari vestudio 7 ndiito advance ndiri pajosapa ndaida kubvunza mairana neaccident yakaitika pamukomana wechidiki uyo anoita nezvemabhizinesi handiti pakaitika maaccident kwemota mbiri ende vanhu vacho vanenge vakafa vese saka mubvunzo wangu uri pakuti ko avowo vanga vari muhonda fit umo sei tisingambonzwewo mazita avo pastudio 7 kuti chii chakatorawo nzvimbo chinoita kuti munhu angozikana paredhiyo inyaya yemari chete here inyaya yemari chete here ndibatsirewo ipapo ndibatsirewo ipapo
asei mukati mezuva ranhasi rechipiri 10 aiputi baba gringo hakusina chinorwadziwa zvose chinoziva kuti ndibaba vaiita mabasa akasiyana siyana tichavarangarira nepamwe pavakamboita imwe dhirama ravo pakafana apo saka zvino zvinorwadza zvikuru mamwe mabasa atinorangarira asi ziva kuti panyika pano hatigari kuda kwamwari
mangwanani vashamarari vestudio 7 ini ndiri mugari wekubudiriro 2 muno muHarare wedu ekuno kukubudiriro tatambura nenyaya yemvura Musa, makore mairi chaiwo chaiwo mvura haisi kutombobuda kana matepe. Enda chinchirikunyanyisa kurwadza, City Council inotouya yakatoti charge macurrent. Ino unofanira kutobhadhara current apa mvura mutepe haisi kubuda. Chinchirikurwadza, tandine chibhora nechatanga tinacho chane 2 weeks chisiri kushanda. Hakuna kana munhu ari kuyozogadzirisa chibhora nichocho. Wedu wemvura kuno kutatambudzika. Tinoenda kudzimba dzekupedzesera kumapadoki. Kubudiriro tuko inzvimbo refu unosvika ikoko unobhadhariswa mabhaketi mairi pamunhu ndomvura yatikurarama nayo apa unoti vana uchati unoda kubika ugoti unoda kuwacha mozoti unoda kugeza mozoti unoda kushandisa zvimbuzi unoita tambudzika kuno ndandichitokumbirisa chero mukatumira kana vashamarari venyu chaivo vambouya vambonyatsointevhiewa vanomboona dambudziko ratinaro zvichida nyedu inogona kusvika kuno anogona kutibetsera munoziva mvura upenyu kuno kwatisi kuzombotyira kana korona chatonyanyisa kutyira itaifod necholera enda tiri muhaizoni netaifod necholera apa mvura yachona atina tambozama kana kuenda kumacity council kunopa chichemo chedu asi zviri kushaya basa budita tambudzika nenyaya yemvura tibetsereiwo wedu wei
Pakadiko, pakadiko, vashamarari vestudio 7, nevamwe vese vari kundinzwa. Zviri kuitika kuno kwamurehwa. Kwamurehwa kunoku, masoja. Ari kuita unhu wakaipa, ari kuti akangoona uyawo atenga achifamba asina mask. Vakutomuita chioko muhomwe. Masoja aiwa nemapurisa acho government ngaipindirewo ipo mapurisa nemasoja mari vanetsa kuno wori vari kuita wori kuti wakasunga munhu apo panozosvika kana 30 meters anenge akutodedzera kutoti samari muhomwe webaye samari muhomwe ubaye hei chirwere chacho chingapera here
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvekuitika Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kutambidzana masimba ekutonga kuri kuenderera mberi asi pasina rubatsiro runobva kumutungamiri wenyika vaDonald Trump. VaTrump vari kuramba kuti vakakundwa musarudzo vakatosvitsa zvichemo chavo kumatare edzimosva asi matare mazhinji akarasa nyaya iyi vachiti haina umbowo hunodiwa. VaJoe Biden vari kuenderera mberi nekuunganidza vanhu vavachange vachizoshanda navo muhurumende yavo pavanogadzwa musi wa20 ndira. Muzvinafundo Elliot Masocha vanotiudza mamiriro akaita nyaya yekutambidzana masimba aya.
Pari zvino vaTrump vari kuramba vachienderera mberi vachirambira sarudzo kuti vakakundwa vachida zvekura pavachienderera kunyaya dzemakoti kunozama kuona kuti pane zvingaitwa here asi kune nzvimbo dzakasiyana siyana kwavakaendesa nyaya idzo dzekumakoti vakatorusa vati vakanzi zvamunotaura hazvina musoro zvamunotaura hazvina umboo.
Ko ivo vaJoe Biden vari kuzvitora sei zviri kuitika zvese izvi?
VaBiden vari kuindira mberi vachigadzirira kutora utongi hwavo musi unozofanira kutonga vanofanira kutora utongi hwavo musi wa20 January. Saka zviri kuitika ndezvekuti vaTrump sokuvatinoita nokuverenga vatinoita vacharamba vachingoenderera mberi nokurambira kurusa kwavakaita kusvika pachazogarwa dare ravanoti muamaamerica ramaelectoral college musi wa14 December vava kuchizozviisa pazvinyorwa kuti vaBiden ndo vakahwina kuti kusvikira ikokoko vaTrump nyaya dzavo dzinenge dzapfuura nomumakoti dzarambwa zhinji dzacho varatidzwa pachena kuti varusa ndo kwavandotarisirwa kunge vachizobvuma kuti ndarusa asi vacharamba vachingoti kurusa kwangu ndokokumirwa kwandiri kuitwa zvekare pachazobvazwa rerimwe darezve musi waJanuary 6 rinozobvara ranyatsokuisa zvidhinjo kuti vaBiden ndo vahwina vozopfuurira mberi musi waJanuary 20 vaakugadzwa.
Vakuru mubato ravaTrump vasikwanisa kuvaudzawo here kuvadzora kuti zvava kuita izvi zvinokanganisa bato ravo zvokanganisa nyika uye zvinotosvibisawo zita ravaTrump pachavo?
Kune vamwe vari kutaurira vaTrump izvozvo vakaita savaGeorge Bush vakavokupati yavaTrump vakambotonga nyika inoi vakatotaura navaBiden vachivakorokotedza. Kwozoitawo mumwe wanga achibva mukuru wepati yamarepublican yavaTrump wakatoti handina kutovavhotera vaTrump vacho. Vakawanda vari kuvataurira vaTrump sokuziva kwenyu kubvira mutongi hwavo hwavaTrump havana kunge vambogara vanyanya kuteerera kutaurirwa kwavanoita navamwe vakuru vepati.
Kana makatarisa zviri kuitika izvi, munofunga kuti chii chiri kuitika mupfungwa dzavaTrump pari zvino?
Chii chiri kuitika mupfungwa dzavaTrump pari zvino ndechokuvhunduka zvichaitika kana vachinge vabva paugaro uku, nokuti sokudziva kwedu vane dzimwe mhosva dzavakaita dzavava vasingafaniri kupomerwa kana kutongwa vachiri purezidhendi, nokuti utungamiri hwoupurezidhendi nyange kuri kuZimbabwe kana uno kune zvimwe zvinonzi izvizvi purezidhendi haafaniri kuzvipomerwa kana kuzvisungirwa izvozvo. Asi mhosva dzavaTrump idzodzo dzaizokwanisa kupera kana kwakwapera makore mashanu vari pabasa ravo. Saka ndo zvimwe zvavari kushya izvozvo pamwe chete nokusoda.
Saka mungati zvavari kuita izvi hakusi kuda nyika yeAmerica asi kuti vari kuedza kuzvidzivirirawo munjodzi dzingangovawira mangwana mumatare dzimosva?
Chaizvo zvavari kuita izvi hazvina chido chenyika yavo, nokuti zvinotosvibisa zita reAmerica kuti America inoita sarudzo dzinokumira mukati iriyo zveAmerica imwe cheteyo inoenda kune dzimwe nyika ichiti musabira maelection. Saka hazvina rubo rweAmerica mukati zvavari kuita, zviri kutosvibisa zita reAmerica. Vane chimbimbindoga America nokuti manhamba esarudzo ari pachena, havana umboo.
Muzvinafundo Eliot Masocha vange vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende yoita hurukuro dzemihoro nevashandu vayo nhasi. Muzinda weAmerica muZimbabwe unoshora kunyimwa kwemutori wenhau Hopewell Chingono mukana wokubisa mari yechibatiso. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka. Come.